Izvi zvaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Sly Gwana pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi.
Magadziriro esarudzo apa chinhano chiri pamusoro chaizvo chaizvo. Zvazuva ranhasi musi wa20 June tatogadzirira kuti mangwana musi wa21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varoda kukwidza kuita macounselors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwidza pachigaro chapresident. Macourts ava achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni echivhara na 4 o'clock.
Asi mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatoisa mapepa avo ekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vasilai Gwana vati havakwanisi kutaura kuti vaviri ava vaisa magwaro avo here, vachiti izvi zviri kuitwa kumatare enomination court. Vati zeki inokwanisa chete kutaura izvi kana nomination court ichinge yaongorora magwaro avo pamwe nekuona kuti vanokodzera here kukwikwidza musarudzo. Vati vese vanoda kupinda musarudzo vanofanira kuona kuti vakanyoresa kuvhota mumatunhu avanovhotera. Vatiwo munhu wese anenge ave munomination court na 4 p.m. achabatsirwa.
Kana ukawasvika 4 asati achaya ukaisa mapepa zako kana kune zvirikuda kugadziriswa unogadziriswa even 4 dzachaya. Asi kana wagara usina kusvika kunomination court ukasvika 4 dzachaya unenge usina kodzero yokuti uise mapepa zako.
Vasilai Gwana vatiwo vese vanenge vabudirira mangwana panzvimbo zana nenhatu dzekutambira magwaro evanoda kukwikwidza vachapihwa gwaro revavhoti pachena. Vatiwo zek yakatozivisa mapato ezvematongerwo enyika pamwe navose vanoda kupinda musarudzo kana kudziongorora nezveurongwa huripo kutanga mangwana.
Zvese izvozvo tanga tichingoshambadza tichishandisa maradio, matv, mapress statements nezvimwe zvakadaro nemavota educators edu ari mufield angachifamba achikurudzira tichitaura izvozvo vari kufield vachifamba vachidzidzisa vanhu kuti chii chiri kudiwa kuti uzokwanisa kuti uzokwikwidza.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti naivo vagadzirirawo kuongorora urongwa hwezek kutanga mangwana.
Tamirira isu kuti tiwane kuti nomination court kwadziri kusita kumatimana enyika dzichasita nguva i dzichasita nenguva here, uyezve avo vari kuda kuti vakande mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo dziri kutevera idzi vaona mukana here wakakwana wekukanda mapepa iwavo, uyezve kugadzisa mapepa avo kana pane panenge pakakanga. Saka we are ready kuti tiboore chirongwa chiri kutanga mangwana.
Vasilai Gwana vati pane vanhu mamiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezvuru vakanyoresa kuvhota uye vanhu ava vachavhotera panzvimbo zviuru gumi nezviviri munyika yese. Vazivisawo kuti zvichitevera Constitutional Amendment No. 2 pasarudzo idzi pachavhoterwawo vechidiki gumi pamwe nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzuru ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.